Ndapinda ndine chinangwa chekuda kuti ndivote. Ndapinda ndikavota, ndobva ndabuda ndavota.
Muchivota papi, hapana tsvimbo mugotsitaura zvenyuwaro.
Hapana secret, hatina zvatinovanza kana kuti tingazovhututsirwa kana kutya. Ini ndavota asi munhu wandavhotera ndanga ndichida kuti ndivhotere mudemokrat Mike Clinton, uyezve ndaonawo zita ravo riripo, ndobva ndaisa X yangu pavari. Munomu kana uchivhota, unovhota uchitarisa maissues, zvinangwa zvezvimunhu wacho wauri kuda kuvhotera. Nekuti kampeni dzemunomu ndedzekuti kubvira vachitanga kukambena vanenge vachitaura zvavari kuda kuzoitira vanhu. Saka ndaonawo Mike Clinton vari vari kufadza pane zvavari kuda kuzovaitire vanhu munomuAmerica.
Kanga kari kekutanga here kuvhota kana kuti magara manga muchivhota henyu musarudzo idzi?
Ndakambovhota hangu ndichivhotera vavo Obama pavakapinda kechipiri.
Zvii zvamungataurawo kune vana veZimbabwe pamusoro pesarudzo idzi kana zvamadzidzawo mukuvhota kwamaita musarudzo mbiri dzemuAmerica?
Chandingade kuti ndizivise kune vekuZimbabwe ndechekuti maitirwo anoitwa zvinhu muno muAmerica akasiyana zvikuru nemaitirwo anoitwa zvinhu kuZimbabwe. One, makabenero anoita macandidates ekunoga anenge achida kuvhoterwa. Vanhu vanouya kuvanhu vachivataurira kuti ini kana ndave kutonga ndoda kuzokuitirai zvakati. Saka vanhu vanoita buy into zviri kutaurwa nemunhu iyeye. Unlike kumusha kwokuti vanhu havapuhwe mukana wekutaura zvavachaita kana vachinge vava kuzotonga. Tinongoreva takunzwa zvizvizvo, ningi ndiari kumirira bato rakati, ningi ari kumirira bato rakati. Vanhu ivava havapuhwe mukana wokuti vave vanotaurira vanhu vachavhota kuti ndichakuitirei. Saka different iyoyo inoita kuti vanhu vekumusha maelections paipai pakuvhota. Unovhota uchingoti ndiri kuvhotera bato, hauchavhota uchiziva kuti bato richakuitirei. Ende kana razvipinda mupawa unyange rakakuitira zvacho zvaunga uchiexpecta kana rakaregedza, haunawo unobvunza. Saka ini zvemunomu zvinondifadza chaizvo kuti one, vanhu vanenge vataurirwa kuti tichaita zvakati 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 hatiite. Ende kana wakuonwa uri usekete zvaunga wapromise next election haupide. Ndozvakanakira kunoko. Pati kumusha vanhu havavhoti vakasununguka futi. Because ndinoona kubanga vakuitwa maelections, vanhu vanotanga kurohwa, vamwe vanotanga kudisapia. Munomu hamuna zvakadaro. I hope kuti...
Saka munoona here Mike Clinton vachibudirira kukunda vaTrump?
Yeah, from the look of it, tiriona vanhu vanobudirira because takatarisa maitiro avaita nepercentage. Munomu vanoburitsa zvinhu pachena. Kuti according to maonera vari kuita, ninge anofanira kunge achihwina nepercentage yakati. All along Mike Clinton vanga vari vanga vari pamusoro. I know nyaya yemaemail ndo imwe yanga yazeke yavadzosera kumashure. Asi handifunga kuti it's an issue yekuti ingatadzise kuti vaende paWhite House.
Aiwa, tinotenda zvikuru varizvidzo.
Aiwa, hanwo munotendei. Uyezve kunoku nhasi izvozvo takatomirira kuti titaurire kunzi maresults ndiani ahwina. Manje kumusha ndiko kuti vanhu vakavhota vanotobvamira amenu kuti vataurire kunzi ndiani ahwina. Izvi issue zvinonge zvakuda kuti zvigadziriswe.
Da, dzimwe nguva pane pakutombonodzidziswa vanoverenga mavhoti vomboendeswa kuchikoro varizvidzo.
Aiwa, kuno ha, no, gapa gadziriswe ipapo.
Tinotenda.
Aiwa, nesitatenda zvikuru.